kubulawa yo pana mama wa nonzi lide chapala pata wane maukore 63 kuzwarwa wari kumirirwa na Prisca Dube we Zimbabwe Lawyers Women Rights waendesa masamanisi kudare remedial court kubulawa ikoko wari kukumbira kuti wakombanze kana kuti wabhadharwe mari iyo inosvika 3 million RTGS dollars muZimbabwe vachiti kodzero dzavo dzakachorwa mushure mekunge vakarohwa nemupurisa wavatodoma nezita musi wa 1 April 2020 pakatanga lockdown yegore rapfuura paya.
Vakarohwa vachiite chii chaizvo vamafunda?
Vakarohwa vakamira mumutsetse kana mumutsara vekuda kutenga hupfu muchitoro kuKulumani sebhabhu kuBulawayo. Vari kuchema kuti mupurisa anga asina kodzero yekuva kuharasa kana kuvarowa. Vakarowa zvakanyanya muviri wese, vakazotopedzisira vatoendeswa kuchipatara cheMpilo Hospital muBulawayo. Saka gweta redu Prisca Dube rakaendesa masamanisi kudare richiti wapiwa compensation RTGS 3 million dollars. Vari kuti nokuti paparipwe kuti kodzero dzavo dzakachorwa zvavakaitwa zvokurohwa vari pamutsara zvanga zvisiri pamutemo.
Mupurisa aivarova uyu aitiwo kudii nekurowa kwaivaita uko?
Mupurisa akarowa aitiwo aini ndine masimba hapana zvamunogona kundiita. Asi seZimbabwe Lawyers Women Rights akatora nyaya iyi tichiita dzatiri kuchema nadzo tichiti hatiri kuramba nyaya dzeimpunity. Tinozviita izvi under program yedu yekutidzivirire anti-impunity, kuti vanhu mapurisa mastate actors nemanonstate actors asangoite zvaanoda nesu vana veZimbabwe, vaite zvinhu zviri pamutemo. Saka tiri kuzama kuti kodzero dzevanhu dzisangochorwe dzingavadzana. Hatitarisi kuti bato ripi ndevebato ripi, ane kodzero dzachorwa zvisina kuitwa zviri pamutemo, zviri pabumbiro, zvisiri pamitemo yeZimbabwe, ndo zviri kurambwa nemagweta ekodzero yeZimbabwe Lawyers Women Rights.
Saka nyaya iyi yasvika papi chaizvo vamafunda?
Nyaya itamira kuti inzwiwe kudare tinzwe kutongwa kwemupurisa akarowa mama ava. Kwete iwo wega wa Commissioner General of Zimbabwe Republic Police waripo pane vanhu vari kunzi makurukota yanyu kana kuti vanoshanda nemiwane mhosva, Minister of Home Affairs and Cultural Heritage wakazembe wanowa ndiwo parent minister mapurisa waendeswawo kudare zvakare namama iwawa. Saka tamirira kunzwa kuti nyaya ichafamba sei.
Ii nyaya dziri kuitikawo here idzodzi dzekuti makurukota ehurumende nemapurisa kana mauto vanoendeswa kumatare vachinzi vachikora kodzero dzevanhu nekudaro vanhu ivavo vanenge vachidawo kuripo?
Nyaya dziri kuitika muZimbabwe yese, and Zimbabwe Lawyers Women Rights tozomaona kuti haisingori kuHarare, kaMutare, kuChiredzi, iri kwese kwese Bulawayo, kuNkai, Plumtree, Victoria Falls. Ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo mazuva akawanda. Asi tiri kufanira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuziva kodzero dzazvo, zviri kuuya zvichitaura kuti ayo takanganisirwa toda kuripiwa. Saka tichangotofunga kuti vari kukanganisira kodzero dzevanhu vachadzidza zvidzidzo nekuregedza kuita zvinhu zvakaipa saizvozvo.